manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 14 2018 makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevashandi rashora rimwe sangano rinorwira kodzero dzevashandi kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Trade Union Coordination Council kana kuti SATUC rashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusungwa kwakaitwa vatungamiri veZCTU.
Zimbabwe hapana zvachinja. Zvatakasangana nazvo isusu manguva yapfuura mazuva matatu aya ndiyo nguva situation yange iripo nguva yaro patingari
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kubatira vanhu mitero yakawanda hazvina zvazvinobatsira
I2% inoreva marwadzo kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vari kutorerwa 2% pamusoro pedzimwe tax dzavanobatsirwa like vanosevenza vanobatsirwa income tax
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nyaya yekubatira vanhu mitero tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi Hii ndiyo mimwe msoro inao zedu za nasi, zichuwa kwa muri zichiva kuno Studio 7, ili mu Washington DC. Sangano reva shandi kuchamembe kwa Afrika, reSouthern African Trade Union Coordination Council, rashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusungwa kwakaitwa vakuru nenhengo dzesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU nemusi wechina apo dzaida kuratidzira kusafarira kwadzo mutero wekubatira vanhu masendi maviri padhora rega rega kana vachitenga zvinhu nekadhi pamari iri pasi pemadhora gumi. Munyori mukuru wesangano iri vaAustin Muneku mumashoko avo kuvatori venhau vashora zvikuru vaMnangagwa avo vati pavakasarudzwa vakavimbisa kuremekedza kodzero dzevanhu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo asi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo tikavabvunza nezvavakaona vari muusungwa.
Muusungwa hapana. Haisi nzimbo yakatonaka zvayo kune munhu anenge asina mhaka saka vakaedza kutipa mhosva dzatisina kupoma kana kuti mhosva dzatisina kuita takatoramba ndicho chikonzero chokuti patakaenda kudare vakaramba kuti tibhadhare mari yechibatidzo tingati bailout. Reason yokuti vasavhume kutipa bailout yainge iri nyaya yokuti tigare nzvimbo isina kunaka. Vese vanhu zvavo vari kuusungwa muZimbabwe. Haisi nzvimbo yakatonaka. Kutanga nzvimbo pavanorara, zvavanofuga, chikafu chavanopiwa. Mabatsiro ari kuitwa nevane vari ikoko haisiyo nzvimbo yakatonaka zvayo asi vakawanda haasi kwekutanga kuenda ikoko nenyaya dzakafanana neidzodzo dzevashandi saka hatina kuvhunduka zvedu patakasvika ikoko sevanhu vakambosvika ikoko nguva yakapera saka tiri kutarisira kuti chichadzokera nenyaya yekuti ndiko kubasa kwedu.
Taonawo sangano reSouthern African Trade Unions Coordination Council kana kuti SATUC richishora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo nekusunga kwayakaita vashandi kusanganisira imi munoti kudini mashoko sangano iri
I think mashoko achato radiza vari mu region kuti Zimbabwe hapana zvachinja zvatakasangana nazo isisu manguva yafura mazuva matatu aya ndiyo nguva situation yange iripo nguva yaro patengave vakawanda mu region vange vatotaura kuti Zimbabwe is in a transition zvinhu zvinenge zvakatochinja asi zvaratidza kuti aiwa utungamiri huripo hauna kusiyana neutungamiri hwangu huripo tisati taenda kumaelection kana kuti hatisati taenda tisati kusati kwaitika zveku yemasoja mumaitiro eva vari kutungamira akatofanana zvavo nemaitiro anga aripo hapana zvachinja attitude yemapurisa vanongobata vanhu vasina mhaka vanongorova vanhu pavanovasunga vasina kuramba ndiyo maitiro avo vanga vachiita even nguva yaRobert Mugabe hapana zvachinja saka zviri kutaura nesati zviri kuratidza kuti kuregion kana kuti charatidza region kuti vaya vanga vachiita nzi zvinhu zvachinja muZimbabwe aichi hapana zvachinja chaizvo
takaona vamwe vachirohwa vachipinzwa murori yemapurisa muchaendesa here mapurisa iyaya kumatare kuti varipe pane zvavaiita zvekushungurudza vanhu
hatimboregeri zvakashata zvichiitika munyika sezvatiri kuramba nyaya yemutero ticharamba nyaya yekushungurudzo saka zvese zvakatoitika inyaya tiri kutoongorora kuti zvichaitike pane generation iri kuuya saka ticharatidza nekuenda kumadare kuti vese vachawanika vane mhosva varipe kana kuti vawane mutongo kana vange vachizviitira nekuda kwavo kana kuti vange vakatumiwa
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muharare dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo nevanoongorora nyadzi zveupfumi vari kushoropodza zvikuru danho rehurumende rekubata mari dzemitero dzakatarwa nehurumende svondo rapera muchirongwa chakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube chekubata masendi maviri padhora rega rega pakadhi parinenge richishandiswa nemunhu pamari dzakaita seEcoCash, Telecash neOneWallet kambani huru yemari dzemumafoni yeEcoCash yakazivisa nezuro kuti kutanga pakati peusiku hwapfuura yave kutanga kubata mari idzi sezvakatarwa nehurumende hurumendewo nezuro yakazivisa kuburikidza nebepanhau reHerald kuti iri kutarisira kuunganidza mari inopfuura mabhiriyoni matatu emadhora nemitero iyi muutungamiri wesangano Reconfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vasfeland Jabangwe vakaudzawo vatori venhau mumusangano wavakaita nezuro kuti chero hurumende ikawana mari idzi chikuru chinodiwa ndechekuti idzikise zvikwereti zvayo kuitira kuti upfumi husimukire gweta rine mukurumbira muHarare vaChris Mike vanotiwo zvakaitwa nehurumende zvekutanga kubata mitero hazvisi pamutemo imwewo nyanzvi munyadzi zveupfumi vajohn robertson vanoti mutero uyu uchakonzera kusagadzikana mune zvemabhizimisi munyika mukuzeya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa padevry university kuohio muno muamerica muzvinafundo eliot masocha
i2% inoreva marwadzo kuruzhinji rwenyika yezimbabwe kuti vari kutorerwa 2% pamusoro pedzimwe tax dzavanobatirwa like vanosevenza vanobatirwa income tax vozotizve kana vondotenga vanobatirwa sales tax ende pamusoro pamatax iwayo kwakuita zvei2% zvinoita izvo kuti vatengi ungava vanosevenza kana kuti vasingasevenzi vachagumbuka chaizvo kusvika papoindi yokuti iyo havazokwanisi kunotenga vakasununguka vachangondotenga chete kana zviri necessary saka ndinoona sekuti upenyu hwavatengi upenyu hwavanhuwo zvavo muzimbabwe Watu womeserwe ine taxi iyo iyi kana ve Zimbabwe Confederation of Industries wakataura kuti hazvisi nyore kuvatengi kuomesera vatengi, tinofanira kunyorovesera vatengi kuti vasununguke kunoshandisa mari dzavo kuitira kuti economy ibudise mamwe mabasa, nokuti kana vatenga vakasasununguka kunotenga zvinoreva izvo kuti mabasa achapera, nokuti makambani kana asina makastoma acho haakuomeserwa ne 2% vachashaya vanozotenga, saka havangarambi vakavhura.
Kuhurumende iyo 2-cent tax ingavandudza zvakasvika papi upfumi hwenyika?
Inogona kubetsera kana inogona kubetsera painokwanisa kubetsera, ndiona sokuti pashoma ipapa apa, nokuti takatarisa nakaisina dambudziko rekushandiswa kwemari nehurumende. Yatoti government expenditure iya yavagara ivo vachitaura vomuhurumende vana minister Mtuli vava vaitaura kuti government expenditure yakakura, hurumende iri kushandisisa mari yakawandisisa chaizvo yaisingakwanisi kuva nayo yokweretazve mari iyo. Saka handionisi kuti mari iyi inogona kubetsera zvayo, asi hainyanyisi kubetsera zvakanyanya kana hurumende isina urongwa hwakajeka hwokusanyanya kushandisa mari dzakawandisa sekushandisa kwavari kuita ike zvino izvi.
Ndaona figa ravanga vachitaura remari yavanotarisira kuunganidza mabhiriyoni ane chichakata. Munoona zvichikwanisika here nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Zvinogona kutinetsei kuti zvikwanisike, nokuti pandatanga kutaura ndataura yeconsumer confidence yaiyo, kuti kana vatengi vasina chivimbo nemitemo yehurumende vanogona kusanyanya kutenga sokutenga kwavaiita. Saka mari yavari kutaura iyoyo kuti vangagona kuiwana 2.3 billion, vari kushandisa mafiga akare okutenga kwaiita vanhu nemakadhi nezvose zvavari kutenga vasina mari chaiyo chaiyo zvaana iko keshi izvo. Vanhu vachazama kusangotenga tenga.
Avo vanga vari Nyanzvi Munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuHayo muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuHayo muno muAmerica naIvan Zuninga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tojenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu wavo.
Zvinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chamunopiwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega. Neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kuburitswa kwefirimu idzva ranetsa paNollywood muHollywood rinonzi Woman in a Man's World. Mufirimu iri mune chizvarwa cheZimbabwe chiedza tauchira mavangira. Tatsvaga sisi vedu chiedza kuti timbokurukura nezvefirimu iri tichinzwa zvavari kuita muupenyu.
Atatikwa makombo nevakuru ndinotenda kuti mandipa nguve kutaura pano. So ndakapuwa lead actress role. Saka nzvimbo yekuti ndinenge ndofanira kuinteract nemamwe ma actors vichi really exemplifying the way. Saka ndakati nguva yakanaka chaiyo pandaka ndichigadzira filmi ndakasangana nevanhu vanobva kunyika dzakawanda ende saka takabatana pachinhu chimwe chete. Chese takati chiwirirana kuti hatichadi kuona vakadzi vachidzvanirirwa mudzimba nange muchechi vafundisi kugarira vakadzi kuvabata chibharo muzita raJesu. Saka yaka iri filmi yanyasa kunakidza kugadzira because chinhu ichi chinhu chinofanira kuchinja munyika. Nyika yekuti vanhu vanofanira kutanga kubata vakadzi.
Iwewe sachiedza chaka kusunda kuti kuti ndodawo kupinda mufilimu iri chii?
Kukura kuZimbabwe ndiri mwana muduku ndanyasa kuona kutambudzika kwevakadzi vachitengesa matomatisi kumusika. Pane andikanga mwe chinhu chakaitika ichi pamberi peshopu yababa vangu. Pane zuva randaibva kuchikoro randaenda pinda mushopu ndakangonzwa vanhu mukadzi achichema. Vanhu vakaungana panze munoziva kuti mukadzi yei akapondwa pamberi pevanhu hapana akasumudza rokukumubatsira. Handisi ndakakanganwa ropa rake rakadeuka pasi. Ende chinhu chakagara mumweya mangu makore upenyu wangu wese kuti chii chakaita kuti vanhu vatarise vaitobvunza nzi hurere akanganisa chii. Saka chinhu chakandisunda kuti ndishande mufilmu imemori iyoyo nekuda kuchinja zvinhu because ndinoziva kuti nanhasi ndine vakadzi vakawanda vanochema neni muinbox vachitichedza unozviita sei wakayambuka sei ndinobatwa zvakaipa inini mazuva ese. Saka ndicharamba ndakamira nemunhukadzi kusvika zuva raanosununguka.
Sechizvarwa chekuZimbabwe chapinda muNollywood Hollywood fame, unozvitambira sei, unozvibatawo sei nekuzvigamuchira sei?
Chinhu chandainge ndisingatarisi firimu upenyu hwangu, chinhu chakangoitika, ndinotenda Mwari netsisi nenyasha dzavo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvotarisira chii kuenda kumberi kubva kuna Chiedza Mavangera?
Mwari vakanaka, munogona kutarisira zvinhu zvakawanda. Ndine bhuku randakanyora rinonzi Born Without Borders, iri bhuku reupenyu hwangu rinogona kubatsira chero mwanasikana, chero mwanakomana. Ibhuku rinokutaridza kuti kana uchibuda munyika mako uchienda kumhiri kwemakungwa chii chaunosangana nacho. Dai ndakandine munhu wandakasangana naye akandipa bhuku rakadai ndaigona kugona kuzvinunura pane matambudziko akawanda andakazosangana nawo nezvinhu zvakawanda zvakaitika kwandiri asi ndakandisina munhu iyeye.
Ndichipedzisira Chiedza, zvinombofamba sei muindastiri iyoyi zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vanyanye kusangana nezvemadrugs nezvekudhakwa nezvekufarisa muindastiri yenyu?
It's just mu industry azvisi zvinhu zvinoyera. Saka zvinhu zviya zviya zvekuti munhu wese anenge achizviita inonzi peer pressure. Saka kana uri panzvimbo yekuti vanhu vese vari kumadoro dorari yeri unobva wangomodoro. Kana uri panzvimbo yekuti vanhu vese vari kuita madrugs iye unobva wangoitawo because unenge uchida kukwana nevanhu ivavo. Unenge usingadi kuti vakutarisire pasi kana kuti vati bharanziri kana kuti yakapusa kana kuti haazivi zvekunakidzwa. Saka pakuda kuti uonekerwewo kuti unoziva zvauri kuita asi unenge usingazivi zvaunoita unobva wazviwana uchiita zvinhu zvakaita. You have to be a very strong character kuti urarame muindustry, otherwise vanhu vakawanda vanofa nemaaddictions avanowana vari muindustry. Mamodels vanenge vachizvinyima chikafu kuti varambe vachikwana muhembe vachifamba paranway zvakawanda zvinosangana nazvo. Saka hazvisi zvakafukidzwa imba matenga. Saka industry ine zvimwe zvinhu zvakaipa. Hazvisi zvese zvakanaka zvamunongoona chete pamatelevisions nemaonline media platforms.
Chiedza, tichionekana. Vanoda kuonawo firimu iri reWoman in a Man's World nekukutevererawo musocial media mataona kuti wakazara umo, vanokuwana papi?
PaInstagram vanogona kundiwana kuna Chiedza Mavangera. PaFacebook ndinoshandisa zita rekuti Chiedza Tauchira Mavangera. But platform yavanogona kutarisira maannouncements emamovie premieres, debuts, kubuda kwemabook, it's inspirational chi platform.
Ndawo mashoko enyu muzvare Chiedza. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Tinokutendai nekunge mange munesu muchirongwa chanhasi.
Tinotenda.
Tinokutendai vateereri nekunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo nezvavanosangana nazvo. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Ivanzi Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru imbanza nekuti pakurira chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tasvika panguva yekuti timboita zvechitendero toenda kuna Tanonoka Wande achitiunzira nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Nhasi tiri kushanya naDr. Kadenge veUnited Theological College muHarare. Makadini Dr. Kadenge?
Wande pangu wakadini we Wande?
Aiwa tiri nani. Tinoda kuziva pari zvino kuti pane mutsauko here wamuri kuona muvatendi venyu iko zvino zvinhu zvakaoma kudai?
Haungaoneke, unogona kuoneka, asi chatinongoziva ndechekuti maZimbabweni anonamata kwazvo. Saka ni panguva dzakadai handione vachirasa rudaviro rwavo. Tinotoona rudaviro rwavo ruchikura nokuti vari paromana nzombe. Saka hapana chinotikadzisa kuti munhu kana kuti vanhu vashaya kuda Mwari wavo, nokuti nguva dzakadai dzinowanika muupenyu. Ndanga ndichiteerera kune vamwe vangu vachitaura nhasi vachiti kana upenyu hwako huri straight, it means wakafa. Asi kana uchikwira uchitidzika, uchikwira uchitidzika, uchikwira uchitidzika, chitofara kuti uri mupenyu. Saka ndofunga maZimbabwe tatodzidza kuti upenyu sezvauri kuita izvozvi ndihwo hwacho hunonzi upenyu ihwohwo. Hausi hwokutombotiza kana kudzokera kumashure, asi kuramba wakamira parudariro rwako kuitira kuti uenderere mberi.
Pane zvamunonyanya wekurudzira vatendere panguva ino?
Hongu, tinokurudzira kuti vatendi vasanyanye kufunga zvakaipa, kunyanya pamusoro pehurumende. Vasafunge kuti vanoda kurwadziswa nehurumende, vasafunge kuti pane vamwe vanhu vanoda kuva dzvanyirira, vasafunge kunge vasiyiwa. Asi kuti munguva dzakadai ndidzo nguva dzinowanikwa tenzi, nokuti haazombotisiya tiri toga mukurarama kwedu. Patinotambura, kunyanya kutamburisa, tinoziva kuti Ishe varipo. Saka kutorarama ikoko, kana tatokwanisa kuziva kuti tatambudzika, zvinoreva kuti tiri kurarama.
Imimi sevafundisi, munoona sekuti basa renyu rachinja here? Kana rachinja sei nokuchinja kwaita upenyu hwevatendi venyu?
Kuchinja kwaro ndiko kuti kuzvipira kwavanhu kwatonyanya, nokuti munguva dzakadai munoda shoko rinovandudza vanhu kuti vave netariro nguva yose, nokuti tikarasa tariro tatova rudzi rwarasika. Saka kuchinja kwedu tichishingaira kuti vanhu vave netariro, vanhu vedu vachava netariro, nokuti isu tatanga kudzidzisa tariro yacho. Chokwadi, hapana chingatiriramise munyika yedu kunze kwekuva vanhu vane tariro. Tine ruvimbo rwokuziva kuti zvese zvinoitika munyika zvine nguva yazvo. Saka hatina rukariro rwokuti tinoramba takangodzvinyirirwa kana kusaita zvatinoda, asi tinovimba kuti iyoyi nguva inguva inongopfuurawo mukati moupenyu hwavanhu, zvikuru vanotambura.
Meseji yenyu chamungade kutaura kuvanhu veZimbabwe vari munyika nevari kunze chii, Reverend Kadenge?
Ndechekuti kunyanya vari kunze ngati tarisei nyika yedu tine tarifa tine ruvimbo ndingangosayanisa vara rokuti hope tisambourasa tarifa tirambe tiri mupatariro yedu imo muno munyika yedu meseji ndeyokuti hatina kufanirwa kuti tirase tariro taingofanirwa kuti tirambe tiri patariro yedu yokuziva kuti zvinhu zvichanaka chete asi mukunaka mazvo imoko tinopfuura nemunguva dzakaita saidzodzi vana vaisraeri pavakanzi vari kupinda mukenani nyika ine uchi nemukaka vakasangana nekusawana uchi hwacho nemukaka hwacho uchingotambirwa asi kuti waitoshandirwa ndizvozvo saka nesuwo tinofanirwa kuti tishande tigodya uchi nemukaka kwete kungomirira kuti huye wega.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. Kadenge veUnited Theological College yomuHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tinenge tichikunzirai chimwezve chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka na chirongwa chechitendero chaunotipakurira nemuswe svondo wega wega. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir icho chine kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chikwata cheDynamos chabuda mukanwa mamupere mumakwikwi eCastle Premier Soccer League mushure mekurova chikwata cheCapes United Shaisa Mfaro 2-1. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yanga yakamira kudai: Shabani 1 Highlanders 1, Black Rhinos 1 Harare City 1. Nako kambo can't get over you kubva kuna Takura tabatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvonguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano revashandi rekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Trade Union Coordination Council roshora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekusungwa kwakaitwa vashandi vezvetCTU. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kubatira vanhu mitero yakawanda hazvina zvazvinobatsira. Dynamos inokunda Capes United 2-1 muCastle Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiya mina ndinotungamirira Nkomo munaudze isiNdebele. So